manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zvicha 11 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 munyika uri kuramba uchikwira zvichitevera kufa kwemumwe munhu mumwe chete nezuro kuManicaland. Izvo zvakasvitsa vanhu vafa nyika yose pamazana matatu nevashanu kana kuti 305. Muri dzinokwana zana nemakumi matatu neina dziri kupurwa nemvura dziri panze mushure mekunge kanzuro yeguta reHarare yaputsa dzimba dzadzo kubudiriro 5 nemusi wechipiri dzichinzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro dzakabatana nevabereki vanyorera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa gwaro renyunyuto vachinyunyuta nemabatirwo avanoti ari kuitwa bvunzo dziri kunyorwa nevana munguva ino yeCOVID-19. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanodyara muti kuGoromonzi South senzira yekucherechedza zuva rekudyarwa kwemiti munyika reNational Tree Day. Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa nezvekudoma kwavo nezvevamwe vanhu vane chitsama vachatora zvigaro zvepamusoro muhurumende yavo kusanganisira madzimai matatu asiri echichena. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 munyika uri kuramba uchikwira zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro kuManicaland. Izvi zvakasvitsa vanhu vafa nyika yose pamazana matatu nevashanu kana kuti 305. Uwandu hwevanhu vabatwawo nechirwere ichi munyika yose hwakakwirawo nezuro wakare kusvika pazviuru 11 nemazana masere nemumwe kana kuti 11,081 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu makumi manomwe nevana kana kuti 74 vaine chirwere ichi. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika. Uwandu hwevanhu vapora kubva kuCOVID-19 hwakasvika pazviuru zvipfumbamwe nemazana maviri ane makumi mashanu nevatatu kana kuti 9,253. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi matanhatu nemapfumbamwe ane zviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvisere kana kuti 69,738,000. Johns Hopkins yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inotiwo vanhu vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvine makumi masere nezvishanu kana kuti 1,585,000. America iyo ine vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi pasi rose yave nevanhu vanodarika mamiriyoni 10 nemashanu nezviuru mazana matanhatu ane 10 nezvisere kana kuti 15,618,000 vabatwa neCOVID-19 uye vamwe vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezviviri kana kuti 292,000 vachifa nacho. Muri dzinokwana zana nemakumi matatu nena dziri kupurwa nemvura dziri panze mumusha webudiriro mushure mekunge kanzuro yeguta reHarare yaputsa dzimba dzavo ichiti dzakavakwa zviri kunze kwemutemo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mm. Mori idzi parizvino dzakatombotsvaga pekugara pakaita semudzimotikari nezvikwere zvehuku vakaputsirwa dzimba inhengo dzemushandira pamwe weTembwe Housing Cooperative uye vacho vaine makore gumi vachigara panzvimbo iyi. Vanhu ava vaudza Studio 7 kuti vakakachamadzwa kuona vashandi vekanzuru yeHarare vachiuya nemagiredha pamwe nemapurisa aive nepfuti vachipwanya dzimba dzavo. Ambuya Chingita Tapfuma vaudza Studio 7 kuti vakaparadzirwa midziyo yavo vakarohwa.
Ndakamhanya mapurisa anga achirova vanhu, ndikati ini ngavatorova nekuti zvinhu zvangu zvingatopararira mumbada, handisipo zvinhu zvangu zvese zvofira. Vanhu vachiti mbuya musainde munorohwa, vanhu vechikadzi ndovari kurohwa. Ndikati ngavatondirova. Kwakumhanya kunopazama kutopinda mumba kuburisa zvinhu kwakungounganidza kwakutounganidza zvinhu taitovanda uchipinda mumba uchizvivharira vachitsvaka vanhu vachirova vanhu. Kwakusvika pachakazosvika pangu ini zvinhu ndandabudisa, asi marata ese zvaingovapo mahwindo chichibva yangouya chichidhura. Saka ini ndiri kutogara muchikwere changa ndichiratidza vanhu avo kuti muchikwere icho ndo mandakararama.
Vamwewo vakaita sava Francis Mapete vaudza Studio 7 kuti vakashamisikawo nezvakaitika vachiti magwaro avo kumushandira pamwe wavo aive mugwara.
Tine vana vari kuenda kuzvikoro, mabhesi akatoparara, atokuzi mabhuku akatonayiwa.
Asi vakasarudza chinzvimbo chemuchauri wekanzuro yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti chikonzi kana kuti sheriff ndicho chiri kuputsa dzimba idzi mushure mokunge kanzuro yakunda kumatare panyaya yayakakwidza yekuti vanhu ava vabve panzvimbo iyi. VaRuwende vanoti vanhu vakapiwa zviziviso zvekuti vabve apa asi havana kuteerera izvo zvakazoita kuti vaende kumatare. VaRuwende vanoti Tengwe ndeimwe yemushandira pamwe makumi maviri ichaputsirwa dzimba sezvo dzakavakwa dziri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi munyori mubazi rezvekubudiswa kumashoko Vaniki Mangwana padati mutandi ravo reTwitter vakanyora kuti vanhu havafaniri kushora hurumende nekuti zviri kuitika izvi idanho rakatorwa nekanzuro yeHarare. Meya veHarare vaJacob Mafume vachitaura mushure mekushanyura budiriro nemutungamiriri webato ravo vaNelson Chamisa neZuro vakati kanzuro yavo yakaita chisungo chekuti vambomira kuputsa dzimba dzevanhu uye vachaongorora kuti zvakafamba sei. Vakatiwo vave kutomhanya-mhanya kutsvaga rubatsiro rwekuti vakaputsirwa dzimba vawane matende nechikafu nyaya yavo ichigadziriswa. VaChamisa vakati vakarwadzwa zvikuru nezvakaitwa izvi vachiti zvinosuwisa kuona vana vacheche nevabereki vavo vachinayiwa nemvura nekuda kwekuti vakaputsirwa dzimba. Vakati hurumende nekanzuru zvinofanira kugadzirisa nyaya iyi nekukasika. VaRuwende vaudza Studio 7 kuti munhu asati atenga stendi anofanira kuenda kukanzuro kuti zvionekwe kuti munhu ari kutengesa stendi ndiye muridzi wayo here kana kuti kwete. Vanoti kanzuro inogara ichiudza vanhu ruzivo urwu, asi ivo vanoisa zvitanda munzeve izvo zvinozopedzisira zvavapinza munyatwa sezvakaitika kubudirira. Mukuru anoona nezvekufambisa kwebasa mudunhu reHarare vatafadzwa muguti vakazivisa nguva pfupi yapfuura kuti vese vakavaka dzimba panzvimbo dzisingabvumidzwe vachapusirwa dzimba idzi uye vakati vachatanga neHarare nechitungwiza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro dzakabatana nevabereki vanyorera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa gwaro renyunyuto vachinyunyuta nemabatirwo avanoti ari kuitwa bvunzo dziri kunyorwa nevana munguva ino yeCovid-19. Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vanoti magwaro enyunyuto aya akwanisa kunyorwa mumatunhu akawanda emunyika uye achaiswa kumahofisi edzidzo mumatunhu iwayo aya anozosvitsa magwaro aya kumahofisi emutungamiri wenyika. Vamasara ure vanoti chavari kuda ndechekuti mutungamiri wenyika vamise bvunzo idzi dzozonyorwa gore rinouya zvinhu zvanaka. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kana magwaro aya atanga kusvika kumahofisi avaMnangagwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navamasara ure pamusoro penyaya iyi.
Vana veZimbabwe nhasi muchishano 11 December vakanyanya ngaiyi vachiita gwaro renyu tokune mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaisusu mwana nyaya yemabatirwo ari kuitwa maramanishoni evana aya ari kunyorwa vana vacho vasina kugadzirira achivazve museti yacho ichiratidzawo kuti haina kugadzirira vamwe vana vachitadza kutonyora nekushaiva kweinfrastructure inoita kuti vasvike muchikoro nenyaya yekuti nekusama bridge mvura yanaya zvakanyanya citizens anyimitiwo zvakare nenyaya yecovid-19 iyo iri kutekeshera muzvikoro nenyaya yekushaiva kwegadziriro dzakakwana dzekuchengetedza vana nevarayiridzi muzvikoro pane nyuto zvemuhoro yevarayiridzi imbunyuitwa nemacitizens kuti dai hurumende yabhadhara mari inoita kuti varayiridzi vagare muzvikoro kuti vaite basa navo nemazvo.
Saka gwaro iri rasvitswa kunaani vamasaraure?
Gwaro iri ratubva kumatunhu akasiyana-siyana enyika yese kumadistrict office muzvikoro zvichitarisirwa kuti gwaro iri rinozofanira rasvika muhofisi yemutungamiriri wenyika kuti agadzirise nyaya idzi. Asi chekupedzisira chakashingosana nguva ndechekuti zvikoro ngazvivharwe kana yekuchengetedzwa mucovid-19 isina kugadzirwa. Mazamanishoni anovhemba ngaamire kunyorwa azonyorwa patsva vana vagadzirira dzimusteki ichinge yagadzirirawo masalarisi evarayiridzi odzorerwa paangaari muna 2018.
Ndivanani vasaina gwaro iri nokuti tiri kunzwa muri kuti vana vezimbabwe?
Gwaro iri ranga richisainwa nemaparents ari mumacommunity akasiyana vakabatana nevarayiridzi vavo yatinoti parents teachers association nekubatana kwevarayiridzi munharaunda nevabereki vane vana vanenge vachidzidza muzvikoro imomo ndo vanga vachiita hurukuro misangano yakasiyana-siyana vozonotura magwaro kumahofisi evedzidzo munyika ino.
Vanhu vangani vasaina gwaro irori kuti ringe richiburisa nyunyuto iyi?
Macommunities asaina inhasi anokwana 220 of which community imwe chete dzimwe dzachiwana vanhu 50 imwe yanga ichiwanawo vanhu 40 atizo asati tanyatsoverengedza kuti tione kuti vese vazoita vangani asi macommunities epa asaina tuvayo.
Kusvitsa kwamaita gwaro iri kumatunhu kwamuri kutaurawo zvakakosha zvakadii tichiona kuti zvinogona kuzononoka kusvika kumutungamiri wenyika?
Zvakanyanyokoshera pakubatanidza vana vezimbabwe panyaya yematambudziko ari kusangana nedzidzo yemuzimbabwe kuti tiite muono umwe chete tisati varayiridzi vari kudhonza nekwavo vabereki vari kudhonza nekwavo tiite chisungo chimwe chete chekuti toda kuti dzidzo yedu idzoreredzwe payanga iri tisaite zvekuti vana vanopinda mumazamanishoni vasina kugadzirira vosvika zimuseki chipa mapepa akashota saka kuti zvigadziriswe panoda kuti vaitwe hochepoche saka zvakanyanyokoshera kugadzira hochepoche yevabereki nevarayiridzi.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa nhasi vadyara miti kuGoromonzi South senzira yekucherechedza zuva rekudyarwa kwemiti munyika reNational Tree Day iro rinocherechedzwa mugovera wekutanga mumwedzi wazvita gore roga roga kubva muna 1980. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Sachwayo vanoti vachamisa vabatana neutungamiri webato ravo pamwe nevamwe vagari vemudunhu iri pakudyara miti uye vanoti kwadyarwa miti yakawanda nhasi muchiitiko ichi. Taedza kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe kana paine zvirongwa zvehurumende zvakanangana nezuva rekudyarwa kwemiti asi vati tiite zvekuvatumira mibvunzo yedu sezvo vanga vari mumusangano. Pataenda pamhepo amai Mutsvangwa vanga vasati vapindura mibvunzo yedu. Asi nezuro mauto eZimbabwe National Army akabatana nebazi reForestry Commission mukudyara muti wemuuyu kudziva resekwa muHarare senzira yekusherechedza zuva iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Sachwayo kuti tinzwe mafambiro aita chirongwa chekudyara miti kuGoromonzi.
Kurongwa kwafamba zvakanaka sekurungwa kwa shana sakaitwa tatri kukoromonzi South Constituents kuna MP wachikudu chirongwa chedu ndise kutungamirira mkulatiza Zimbabwe kuti tufana kuchengeteza environment yedu tufana kuchengeteza zvawanikwa zvedu sana na Zimbabwe President Nelson Chamisa vaitora chitano iri kuti vakurudzire munhu wese munyika kuti tibatikidzane sana na Zimbabwe sana na Africa kuti tikwanise kunge tichiita zvinhu zvakadai tese munyika ya Zimbabwe kumatunhu ese ichirongwa chikuparura chinangwa chedu semusangano ndechekuti kumaprovinces kwese kumaconstituency kwese kune leadership yese MDC Alliance tinge tichiita chirongwa chekusima miti nekuti miti ndoupenyu isu semusangano tinofarira kuti vanhu vararame zvakanaka vafeme mweya wakanaka nekuti ramangwana ravo rinenge rakajeka pasi paPresident Nelson Chamisa.
Sei vachamisa vasarudza kuti vange vachienda kudunhu reGoromonzi?
Haisi nyaya kusarudza kuenda kuGoromonzi asi zvinhu zvatinoita gore negore munoziva gore rapera vakasimba miti kuparura chirongwa ichi kumarondera gore rapfuura rimwe racho vanga vari kuNorton vachiparura futi chirongwa chekusima miti saka gore rino tangoti tiende paGoromonzi gore rinouya tinge tichienda kumwe zvekuti gore negore tinenge tichienda kumatunhu akasiyana siyana mukuedza kukurudzira nekutungamira pachirongwa chekuti Zimbabwe inge yakajeka inge ine environment inenge ichibatikidzwa nevana vese veZimbabwe kuburikidza nekusima miti kuburikidza nekuita zvinhu zvakanaka mumacommunities.
Miti mingani yakwanisa kunge ichidyarwa uye ndevanaani vakwanisa kunge vari pachiitiko ichi?
Miti dzasimwa zuva ranhasi dzasimwa dzakati wandei handingakwanisa kuduma but dzinopfuura 200 trees dzasimwa vakwanisa kunge varipo ivo President Nelson Chamisa nemutungamiriri weGoromonzi South vachikudu vanga varipo nemamembers vakuru maprovincial executive members edu manational executive members vanga varipo nevakuru vakuru veconstituency musangano wedu MDC Alliance neruzhinji rwakaripo rwakwanisa kuti ritorowo mitiro chisima ndosara taura kuti vanhu vasima miti vakati wandei asi vaparura ndiyo President Nelson Chamisa.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshiwayo vari parunhare muHarare neStudio 7. Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa nezvekudoma kwavo nezvevamwe vanhu vane chitsama vachatora zvigaro zvepamusoro muhurumende yavo kusanganisira madzimai matatu asiri echichena. Mumashoko kuvatori venhau, chikwata chavaBiden chiri kutungamira urongwa hwekuchinjanwa kwemasimba chakati chiri kudoma nhengo yeparamende amai Masia Faj kutungamira bazi rezvepekugara nebudiriro remaguta vaimbovemiriri weAmerica kuUnited Nations Ambassador Susan Rice semukuru anoona nezvezvirongwa zvemukati menyika kana kuti Domestic Policy Council kwozoti amai Catherine Tai semumiriri weAmerica mune zvekutengeserana. Amai Faj naAmbassador Rice madzimai echitema kuchituwa amai Tai vari vekuTaiwan. VaBiden vakadomawo zvakare vaimbova gavhuna weIowa vaTom Vilsack kuti vatungamire bazi rezvekurima chigaro chavakambobata kwemakore masere muhurumende yevaimbo vemutungamiri wenyika vaBarack Obama umo vaBiden vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika. VaBiden vakadomawo vaDennis McDonnell vaimbove mushandi mukuru wekuwhite House munguva yavaObama kuti vave gurukota rezvekugara kwakanaka kwemagamba. VaBiden vakazivisawo mashoko avo nemusi wechina kuti chikwata ichi chakazvipira uye chine unyanzvi hwevashandi vepamusoro vehurumende uye chichaunza ruzivo rwepamusoro-soro kunzwira vamwe tsitsi, kuvimbika, kugadzirisa matambudziko nekuwedzera mukana kuvanhu vemuAmerica kana vasangana nezvimhingamupinyi. Vakavimbisa kuti vachashanda zvakasimba kubva zuva rekutanga. Kana vakatambirwa, amai Faj vachange vave mumwezve mudzimai wechitema anenge aine chigaro chepamusoro muhurumende iri kuuya iyi zvichitevera vakasarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris nevakadomwa kuve mumiriri kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield. VaBiden vanga vasiri kuda kudoma nhengo dzebato ravo dziri mudare reparamende kuti dzipinde mudare remakurukota ehurumende yavo nekuda kwemamiriro akaita zvinhu mudare reparamende repasi umo bato ravo reDemocratic Party rine huwandu nezvigaro zvishoma-shoma zvichienzaniswa nebato reRepublican Party uyewo havasikuziva mamiriro achazenge akaita dare reSenate. Yashika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanogira kodzero muUganda vari kushoropodza mutemo mutsva wekuti vatori venhau vanoshandira masangano ekunze vananganidzwe zvakasimba. Mutemo uyu uyo wakadzikwa neboka rinoona nezvekuburiswa kwenhau munyika iyi Remedia Council. Unoti vatori venhau vanenge vasina kunyoresa patsva kuti vaongororwe zvakare vanotarisirwa kupomerwa mhosva. Danho iri rinouya panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muUganda pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa 14 ndira gore rinouya. Dare remuLebanon rinotsigirwa neUnited Nations ratongera Salim Jamil Ayash anove nhengo yebato rezvematongerwo enyika reHezbollah uye riri kurwisa muLebanon kugara mujeri kwemakore mashanu zvichitevera kuwanikwa kwake aine mhosva yekuronga kuuraya vaimbove mutungamiri wehurumende vaRafik Al Hariri pakabhombwa muBeirut muna 2005. Vamwe vanhu vairarama nekutakura vanhu nemichovha yavo vanoti vakashaya mabhizimusi munguva yekuvharwa kwenyika senzira yekuedza kudzivirira kupararira kweutachiwana hunokonzera COVID-19, izvo zvakakonzera kuti vakawanda vavo vatengese dzimotokari dzavo, vamwe vachitobatira zvirwere zvakasiyana-siyana zvakafanana neBP. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau wakakokerwa neboka revapepeti venhau reZimbabwe National Editors Forum kana kuti ZINEF, mukuru wemabhizinisi evanotakura vanhu nemotokari muchinhoi vaEnroad Kaunda vanoti dzimwe nhengo dzavo dzakatengesa motokari dzadzo kuti dziwane mari yekurarama. Vakaunda vanoti vamwewo ndivo vave kurwara nezvirwere zveshuga, BP kana kuti hypertension.
Vamwe vekutaura kwatinoita right now vamwe vakafa. Vamwe vakatozorwa nemaBP vaya neshuga izvozvizvi. Maifetsechi ecoronavirus.
Vakaunda vanoti nhengo dzavo dzinosvika zvikamu 60 kubva muzana dzakatadza kudzoka kumabasa pakazovhurwa nyika zvakare. Mumwe wevanotsvaira motokari vakatanga kutakura vanhu mwedzi wapera vanoti vari kutadza kuterera marezinesi yekufamba mumigwagwa sezvo vakatora nguva vasingashande.
Mari ndoyanyonyonesa kuti iwo uri kugadzisa pemiti fitness saka zvinhu zvakawanda mari kunyanya ndozvanzvana zvakanyanya.
Vanotakura vanhu nedzimotokari vanosungirwa kubhadhara mari dzemarezinesi dzinosvika $300 emari yemunyika kana kuti $300 negwaro remvumo yekutakura vanhu kana kuti permit rinoita $400 nechidimu kana kuti $450. Hurumende yakazivisa kuti vose vanoita bhizinisi rekutakura vanhu vanofanirwa kunyoresa nekambani yeZimbabwe United Passengers Company kana kuti ZUPCO iyo yagara ndiyo inotakura veruzhinji. Asi vanotakura vanhu ava vanoti havakwanisi kunyoresa sezvo motokari dzavo dzichibvumidzwa kutakura vanhu vashoma munhu mumwe chete kana vaviri. Vachitaura pamusangano mumwe chete mukuru wemabhizinisi madiki mudunhu reMashonaland West vaJokonia Choto vanoti nhengo dzavo dzinosvika $300 dziri kutambura sezvo pasina kana nhengo yavo yakayamurwa nehurumende kunyange vakanyoresa mazita sezvakakurudzirwa nebazi rezvemabhizinisi madiki neari pakati nepakati. Hurumende yainge yavimbisa kuti vanhu vose vakakanganisirwa raramo yavo nechirwere cheCovid-19 vaizoyamurwa nemari yekutenga zvekudya. Gurukotaro zvekugara zvakanaka kwevanhu vapowo mazima vakabvuma kuti urongwa hwekuyamura vanhu huri kutora nguva husati hwatanga danho ravanoti vachagadzirisa. Mune imwewo nyaya, paita ropa rakaipa pakati pemakanzura ebato reMDC Alliance muchinhoi zvichitevera sarudzo dzameya weguta dzaitwa masikati. Kunyange hazvo nhengo yebato reMDC Alliance vagarekaidendera vakunda nhengo yeZANU-PF vavhosa mashevedzanwa nemavhoti mashanu vamashevedzanwa vachiwana mavhoti mana. Mamwe makanzura havana kufara kuti pane vamwe vavo mumwe chete kana vaviri vavhotera kanzura weZANU-PF uyu. Chinoi na makanzura gumi ne mashanu batole MDC Alliance ne makanzura gumi ne baviri Zanu PFE ne baviri pamwe na kanzura mwe chete akazvimiririra. Mukokeri wemusangano badare MDC Alliance mudunhu remashonal and west uye vari mumwe wemakanzura akadzingwa basa vamukudzei chigumbura vanoti bato ravo richatora matano nezvabuda musarudzo dzameya idzi. Vachigumbura vanoti bato ravo rinofara kuti makanzura akawanda ari kutsigira mutungamiri webato vaNelson Chamisa.
Pau 6 wawo taona kuti wana atengesa avhotera ZANU PF, meaning to say kuti automatically munhu akadaro hatisisinai. Saka semusangano tichatora a decision kuti tione kuti tinoita sei nemaresults abuda iwayo. To another point, maresults atifadza kuti macancellors edu, 5 of our councillors have proved kuti wa real MDC being led by advocate Nelson Chamisa.
Vasarudzwa kuvameya vadendera vanoti zvaratidza kuti pane dzimwe nhengo dzavo dzinove makanzura dziri kunyepera kuti dzinotsigira vachamisa idzo dzisiri. Munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora vati vanhu vari kushishidzirwa nekumanikidzwa kuvhotera nhengo dzavasingade nebato reMDC Alliance. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Squatayo vanoti bato ravo rinochengetedza kodzero dzevanhu.
MDC Alliance ibato ravanhu, ibato roremekedza vanhu.
Sarudzo dzanhasi dzaitwa zvichitevera kudzingwa kwemakanzura matanhatu kusanganisira meya vamakumbe nemutevedzeri wavo amai Chipo Mulochwa nebato reMDCT. Amai Mesi Mada vasarudzwa kuve mutevedzeri wameya. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, mutambi wenhabvu wemuZimbabwe Tinoka Dewere atambidzwa mukana wekuratidza zvaakapakata chaizvo apo ari kusangana nevamwe vevakomana vakuru munhabvu pasi rose, Neymar na Kylian Mbappe. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Kadewere ari kupinda munhandare nesvondo kuedza kusimudzira zita rake zvakanyanya apo chikwata chake cheLyon chiri kusangana nechikwata chine mukurumbira mukuru muFrance nepasi rese chePSG. Hapana mutambo unodarika panosangana zvikwata zviviri izvi munhabvu yemuFrance zvekuti uyu ndiwo mukana wakadewere wekuratidza pasi rese kuti aripowo pavakomana vakuru mumutambo uyu. Uyu ndiwo zvekare mutambo mukuru wemutambi wemuZimbabwe uyu kubvira atanga kutamba nhabvu yepamusoro kutangira kuHarare City muZimbabwe achienda kuLyon adarika nekuJuju Gardens yekuSweden neLe Havre yemuFrench League 2. Kadewere haana kutamba pakasangana Lyon nePSG muFrench League Cup Final nekuti aive asina kunyoreswa makundano aya. Asi nguva yake yasvika zvekuti muteveri wechikwata chaakambotambira cheHarare City vaLloyd Tapera vari kutarisira kuti Kadewere achadadisa nyika nekukanda chibodzwa kana zvibodzwa.
Haizo kutarisira kuti anogowesa onimbana vari kutamba.
Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaStuart Mususa vanoti Kadewere anokwanisa kusvikawo panana Neymar ava kana akave nechinangwa chimwe chete uyezve akasazvi tutumadza.
Uyo uyo anogona bhora ende akaramba nechinangwa akaisa effort anogona kusvika. Ana Neymar vayaka Tinoka Dewere kumberi.
PSG neLyon dzakasiyana nemapoint maviri chete. PSG iyo iri pamusoro ine mapoints makumi maviri nemasere, Lyon ine mapoints makumi maviri nematanhatu. Asi Kadewere haasiri ega mutambi wemuno achange ari munhandare mukupera kwesvondo. Marshall Munetsi achange ari mo munhandare zvekare muFrance imomo kurwisa kubvisa Stade Reims pachinzvimbo chakaoma chairi chegumi nesere apo vari kushanya kuBrest Toys. Munetsi ari kubatana muhondo yakadai naKnowledge Musona uyo ari kuedza kununura ASU Pen kubva muhondo yekuchengeta nzvimbo yayo munhabvu yepamusoro kuBelgium. ASU Pen iri pachinhano chegumi yakatarisana nemutambo neZoete Waregem neSondo. Asi endi rinomhota haana dambudziko seramunetsi naMusona asi ari kurwisa kuti Reading irambe iri pazvikwata zviri pamusoro soro mu English Championship. Rino Mota ne Reading vari pachinhano chechishanu vakatarisana nemutambo wavo ne Queen's Park Rangers mangwana. Mu South Africa umo mune vatambi vemuZimbabwe vakawanda hamuna mitambo mukupera kwesvondo asi iriko pakati pesvondo svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu che The Live Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzeCovid-19 munyika pamwe nezviri kuitikawo muAmerica mushure mesarudzo dzakaitwa muna mbudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So we see